Tukuti angatisho kuti Prime Minister Ethiopia vakapinda munguva yakangofanana nokupinda kwakaita President wedu Amnangagwa pakabva vamugabe. Asi vapinda chinhu chokutanga vakaona kuti munyika mavo munoda kuitwa runyararo. Ende runyararo rwomunyika yeEthiopia hwaikanganiswa nekune kana kwavanga vanako neEritrea. Saka vakatanga kugadzirisa gakava reEthiopia neEritrea nebha yavo. Ndokugadzirisa ndokubva vaita peace deal. But beyond peace deal yavakaita neEritrea, munyika mavo chaivo vanhu vaita zvechitsotsi, vanhu vaita zvehuman rights violations, vanhu vechiuto vaishandisa masimba avo kutora kodzero dzevanhu. Vamwe vacho vakaritariwa, vamwe vakabviswa, majajisi anga ari corrupt akabviswa. Vakanyatsokuita kundoadresa kinda pamuongo weproblem yanga iri muEthiopia kubva panguva yaitongwa Ethiopia nana Vamengistu negakava ranga riripo panyika yeEthiopia neEritrea manebhas avo. Saka zvinhu zvavakaita zvanga zvisingatarisirwi nevanhu vomuEthiopia chaivo, mapoliticians vomuEthiopia, even vanhu vomuAfrica. Saka vaAbiy utongi hwavo hunoda kuindirana nokutonga kwakaita vaMandela panguva diki yavakatonga muSouth Africa after the fall of apartheid. Saka vanokodzera kunge vane ruremekedzo rwavapuwa.
Mubvunzo wekupedzisira, mubayiro uyu wakakosha zvakadii kuAfrica?
Aiwa, wakakosha zvoyo, because mubayiro uyu unopa mucherechedzo wekuti muAfrica mune vanhu vanokwanisa kupleya politics dzokubatanidza vanhu, mune vanhu vanokwanisa kutungamira nyika dzavo zvakanaka, mune vanhu vemuAfrica vanokwanisa mucherechedzo mumaAfricans kuti no, maAfricans tine capacity yokugadzirisa zvinhu zvedu tega, tisina kana mumwe munhu wokunzi anotiudza zvokuita. VaMandela ndivo vakandoita Nobel Peace Prize, vakabva asi vanga vaita 27 years vari mujeri waMandela. Vakati ini ndinongoita 4 years one term, iwewe taumbeki chitonga chiindai mberi. Nyika yese yakapurikana nhasi, ANC chaiyo iri kutonga nhasi, is a liberation movement, but ine capacity yokuzviita renew, ine capacity yeself correction, ine kapasiti yokuti payatadza yozvigadzirisa. Saka mucherechedzo wekuti utungamiri hweZimbabwe, not all hope is lost. VaMnangagwa nezano vane kapasiti yokuti vakaita reform the political which is a rotten political, the political which is decomposed, vane kapasiti yokugadzirisa nyika ino kuti iende mberi.